Kanaka vateriri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 zvika 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Naizvozvo tinoti vadongozinga vafambe murugare mhuri yavo yavasikirwa. Tine urongo zvikurusa kuvatape nhau igore risina kumira zvakanaka. Tinoita kunge riri kudaidza nenguva isakafanira kasinoramba chiti ngatichemede tariro kunyika yeZimbabwe. Tarasikirwa nemutapemungwe nawo mukurusa andu wekuti vende rasara harikwanisi kufa.
Mutori wenhau Foster Dongozi anoshaya.
Pari kuitika zvinhu zvakawanda. Madhiraivhers ari kurobwa, izvo zvisina dhiraivha akabirwa akarohwa nematsotsi, zvekuti tinotokumbira zita rap tinogara tichitaura navo kuti vauye ipapo kuzoita mapatrols usiku, nekuti upenyu hwedu hwamira zvisina kumira zvakanaka. Pari kutofiwa nematsotsi iwaya ari kupwanya mahwindo, dhiraivha akarara usiku uye madhiraivha achifamba.
Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti nyengo dzaro dziri kurohwa nematsotsi paboda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu 330, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuMashonaland East, umwe chete kuBulawayo uye umwe chete kuManicaland. Vanhu zana negumi nevaviri 112 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava zana negumi nemumwe 111 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana rine makumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nemumwe 91 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevatanhatu 36 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu 12,656 vapora munyika, vachiita zviuru gumi zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe 10,259. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu 2,544,950. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matanhatu ane mazana maviri nemakumi mashanu nevana 60,254, ukuwo vapora vachiita mamiriyoni maviri ane zviuru zana nemakumi mana nezvishanu zvine zana nemakumi matatu nevasere 2,145,138. Mutori wenhau ane mukurumbira Foster Dongozi akashaya nezuro. dongozi ange ari munyori we Zimbabwe Union of Journalists. Zvizhinji pamusoro pekusheya kwadongozi zvichaziviswa nhasi, asi zviri kunzi dongozi ange achinetseka nechirwere chemwoyo akazoshaya mushure mokuendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuru wemisa Zimbabwe Tavani Moyo ati basa rakaitwa nadongozi haritaurwe sezvo richitaura rega. Moyo wati dongozi akange achibata nesimba mukuchengetedzwa kwekodzero dzevatori venhau.
Tatambira mashoko ekushaika kwadongozi nekusuruwara zvikurusa vanhu vaivo munyori mukuru vaiva munyori mukuru wemusangano weZimbabwe National Union for Journalists. Vadongozi ndeumwe wevatapi venhau vakafamba rwendo rurefu mukunyorwa kwenhau muZimbabwe. Rwendo rwavo harudi kutsanangurwa. Matsimba avo anoonekwa kubva kwose kwavakashanda, kubva kustate media, kuprivate media, kusvika kuvanga vava kushandira vari kumusangano mukuru wevatapi venhau. Vadongozi vaitawo zvakare basa rekumiririra kodzero dzevashandi vanoita zvekutapwa nekufambiswa kumashoko, uyezve vachibatsirana pamwe chete nevamwe vavo musangano weMedia Alliance wavaisunda zvikurusa rwaro rwekuti tinge tichikwanisa kunge tichiwana kufambiswa kumashoko kwakanaka munyika yeZimbabwe, tinge tichikwanisa kuwana kusungunurwa kwemasaisai, kusungunurwa kwemapepanhau. Kushaika kwadongozi kwauya nekukashamadza, nekuti vhiki rapfuura iri tanga tiri pamwe chete tichikurukura vasingaratidze kuti mukufamba kwenguva tikange takutaura mutauriro watiri kuita. Naizvozvo tinoti vadongozi ngavafambe murugare, mhuri yavo yarasikirwa. Tine urombo zvikurusa kuvatapi venhau. Igore risina kumira zvakanaka, rinoita kunge riri kudaidza nenguva isakafanira. Kasinoramba chiti ngatichemede tariro kunyika yeZimbabwe. Tarasikirwa nemutapi mumwe wenhau mukurusa, andu wekuti vendera sara ari kukwanisi kufara.
Uyo ange ari kuru wemisa Zimbabwe Tabani Moyo ari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro, sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza studio 7 kuti gore rino harina kufamba zvakanaka kuvatori venhau muZimbabwe.
Gore rino tinoti harina kupera zvakanaka kumedia industry yedu. Tichitarisa mashoko anosuwisa ekutisiya kwamukoma Foster Dongozi, avo vanozikamwa nevatori venhau vose, vakuru navaduku, vanovava vaishanda navo zvakanaka kuZimbabwe Union of Journalists. Hakuna vashoma vangati havana kushanda pedo namukoma Foster. Vangava vanhu vanoshandira kumacommunity newspapers kumaprovinsi nemacommunities akasiyana siyana ari kunze kana kure kweHarare. Mukoma Foster vakasvika kose ikoko neshuviro yekuona kuti vatori venhau vanoshanda nemaconditions akanaka here. Tinotambira mashoko ekutisiya kwavo nokusuwa kwakanyanyisa, nekuti kana varivo vanhu media industry ndo vataiti pamwe vacharamba vachitibatsira isu tichikurawo, tichigonawo kuramba tichiita mhendo vamwe vanouya varambe vaine spirit iyoyo yekuti professionalism and also yekuti journalist afanira kuonekwa ari munhu anotambura, asi avewo munhu anokwanisa kuva nemararamiro akanaka anoyemurika munharaunda achigoita kuti vamwe vadewo kujoina basa iri.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tichakuunzirai nyaya iyi zvizere munhau dzedu dzemanheru anhasi. Sangano rinomirira vatyairi nemakondakta vemagonyeti reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti nyengo zaro ziriko neso anamo kuboda ukovanoti varu kubatu wakwiyo vachibirwa vakamirira kudindirwa mapepa ekuti vapinde kana kubuda muZimbabwe. Mutungamiri wezangano iri va Frederick Maguraminga vauza Studio 7 kuti vakaita musangano neZimre vakabvumirana pane zvimwe zvezvichemo zvavo vachiti vanoda kuita musangano nemapurisa kuti abatsire nekugara vachitarisa vatyairi vavo vavanoti vanogona kuita masvondo maviri vari paboda vakamirira kudendirwa mapepa.
Tine dambudziko riri paboda pedu. Paboda pedu hapana kumira zvakanaka motokari hadzisi kufamba. Pane matambudziko arikuonekwa ari vedivi reZimbabwe kuzoita matambudziko ari divi reSouth Africa. VekuZimbabwe vari kuti South Africa ndo ine problem because ndo yakatanga kutesta COVID zvaimbe ngeisiri kuita. Saka tiri kuona madrivers ari kurara paboda more than 2 weeks aripo. Madrivers ari kugara paboda more than 20 days pasina mvura yekunwa yakachena, pasina matoilet zvakare. Madrivers ari kuti iwo isusu hatina kuti kana tasvika paboda tinoenda kunogarapo. Paboda ndepekusvika tichipfuura tichienda. Nekuti madrivers haabhadharwe mari yeovertime akapaka. Pari kuitika zvinhu zvakawanda. Madrivers ari kurobwa. Izvo zvisina driver akabirwa akarohwa nematsotsi. Zvekuti tiri kutokumbira zita rap tinogara tichitaura navo kuti vauye ipapo kuzoita mapatrols usiku, nekuti upenyu hwedu hwamira zvisina kumira zvakanaka. Pari kutofiwa nematsotsi iwaya ari kupwanya mahwindo, driver akarara usiku iye madrive achifamba. Taakusiririsa tiri kungoswera tichingofamba up and down panzvimbo iyoyo.
Chii chiri kubata zvinhu kuti zvisafamba vaMaguraminga?
Paboda hapana kumira zvakanaka, nekuti kiyu kuti ifambe pari kutora 5 hours mota 1 kuti ifambe. Mengo paratora 4 hours kuti mota 1 ifambe. Takaenda hapo seboka isu veZudak tikaenda tikano adresa madrivers vakataura zvichemo zvavo, tikatorana tese tikanoenda pamberi pevakuru veZimura tikagara tese mumeeting maofisi veZimura tese ipapo tikakurukura zvinhu zvese zvinodiwa kuti zvinge zvichiitwa.
Mumusangano uyu makawirirana kuita sei?
Takawirirana kuti chinodiwa madriver akakumbira kuti tidzokere pane zvaiitwa kudhara system yakanga iripo, corona COVID iri papeak, COVID painge yakarema zvikuru. Matruck drivers aisvika paipa achingotorwa temperature achipfuura. Saka tiri kuti ngatidzokere pasystem yekutanga kiu itange kufamba, nekuti kana patiri pasystem inyowani yatiri hapana chiri kumbofamba paboda pakuramba pakamira. Saka madrivers ari kuti isusu zvamanga muchitikoshesa panguva yekorona kubvira kare, ko nhasi zvaenda kupi korona yadzikira? Saka isu tiri kufira kuti sematruck drivers tiri kutarisira kuti tiri kuona sekuti tinongodiwa kana zvinhu zvakaoma, asi kana zvinhu zvakunorerwa vanhu havasina basa nezvo. Madriver ari kuchema zvikuru pamusoro pemari yakaita 60 US yekuteswa nayo COVID. Tiri kutarisira kuti chinhu chakadai ichi chionekwe nehurumende kuti mari iyo yakawanda zvikuru. KuSouth Africa kuteswa COVID kuri kutora 170 rand. Saka ndo zvinhu zvatiri kutarisirwa zvakare muno muZimbabwe kuti zvinge zvichiitwa.
Asika vaMaguraminga, hurumende iri kuedza kuchengetedza utano neupenyu hwevanhu.
Isusu hatipokane nekuti pane machallenges akauya necorona, but tiri kutarisira kuti zvinhu zvishandiko pamwe chete. Zimura, Ministry of Health, tese tinge tichishanda pamwe chete, pfungwa dzedu dzirege kuperera panyaya yecorona. Asi titarise zvimwe zvinhu zvese kuti zvinouraya. Pane HIV inobata madrivers vari paboda, pane korera inobata madrivers vari paboda. Saka tiri kutarisira kuti zvinhu zvese izvi zvitariswe tisati taita kuti mumwe mutemenge iripo.
Makati kuhurumende,
tikukumbira zvikuru kuti kutaura kwemadriver kunzwikwe. Vasangonzwa divi rimwe chete, ngavanzwe kutaura kwemadrivers kwatakaita. Tinotenda Zimura yakabvuma kuita nezvimeeting ikanzwisisa. Tikukurudzirwa zvakare vekuSouth Africa kuti vangewo zvakare tichishanda pamwe chete, uye nemaemployers edu kuti tinge tichishanda pamwe chete kuti nyaya iyi igadzirike, nekuti tikasamira pamwe chete hapana kwatinoenda.
Vatyairi vesangano renyu vanongonetseka paboda iri chete here?
Harisi boda rebed bridge chete. Forbes boda, maboda ese haana kumira zvakanaka nenyaya iyoyi. Saka tiri kutokumbira kuti zvinhu zvigadziriswe, nekuti tagara isu tinopedza 3 months tisina kuenda kunoona mhuri sevatyairi. matrak drivers vanopedza nguva vasina kuenda kunona mhuri 3 months, then tapa boda futi ezvine Christmas vanhori paboda tinenge tichida kuwana nguva yekunoona vana vedu nguva ine holiday. Saka tiri kutarisa zvikuru kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe nekukurumidza, pasina kupomerana, pati kiu ngaingofamba. Zvinhu zvese ngazvirege kutarisa pakuti paitwe Mwari, ngapatariswe kuti kiu ifambe iri paboda. Kana vachizounza zvimwe zvinhu vanozounza mumasystems, pati ngatidzokerei pasystem yatakatanga nayo kuti zvinhu zvipfuurire mberi. Saka seboka rinomirira vatyairi tiri kushushikana zvikuru, ndizvo takaenda kubedbridge kunoona kuti zvinhu zvakamira sei. Saka tinotarisira kuti hurumende yedu nezvimura nevamwe vese vanochekuita nezvinhu izvi zvipfuurire mberi. Tiri kukumbira zvakare kuti ZRP vari kucontrola kiu yemarori vasatorewo marori neuori vachipinzira pamberi, asi kuti vangofambisa kiu sezvairi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunare kuBaitbridge neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Kuroniko rinoti bazi rinoona nezvekunze reMeteorological Service riri kuramba rakatarisa dutumupengo riri kumbika muIndian Ocean rakatarisa kuMozambique. Dutumupengo iri rinonzi Cyclone Chaldin rinonzi richasvika muMozambique svondo rinouya, richitarisirwa kusvika muZimbabwe mumasvondo maviri ari kutevera. MuHerald, mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti nyika yavo ichabatsira nekubaya mamirioni matatu ezvizvarwa zveZimbabwe mushonga wenhomba yecoronavirus. Zvichakadaro, Britain yatangidza kurambidza vanhu vanobva nekuSouth Africa kuti vapinde muBritain zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vakabva kuSouth Africa vaine chirwere chitsva chinonzi chakabva mucoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukasepa studio vana mukomatanonoka vande, vana mukomajonga, vana sister Mavelasi, tinoti kuri sei kuAmerica. Hai, ini ndoda kutongomhoresawo zvangu amai vangu nababa vangu kuChipinge tichiti Happy Christmas. Yasvedera pedo Chipinge kwaMutema kwaMutuzu. Ani ndoitwa zvangu Gesheme ndiri muno South Africa muLimpopo. Toda kuno tinofara katenda hangu.
Vakadii paStudio 7 apo, ndoda kukwanisa dunhuri kwechikono uko kuChipinge ndichiti kwazivai naroso rorikisimusi. Vakomana vebhora, tambai bhora vakomana. Tisitatadza kuuyako, tichidotaiva nacho bhati mari takaafektwa necovid. Bhati imi tambai bhora vakomana. Bvunza vanenge vasipo zvavo sekutaura kwavakaita, bhati mukombe wakapa go ahead kuti ngautambirwe. As long mari munayo sekutaurwa kwazvakaitwa kuti mune pambijana, tambai bhora vakomana. Tisitakoniwa kuuya ikoko.
Makadii paStudio 7 apo. Isu tinofara. Ini ndiro mwana wekuZimbabwe. Ndiro mwana wekuZimbabwe, chizvarwa chemuZimbabwe. Ndogara kuCongo kuDRC kunonzi kuJeka Mine. Ndokwandogara. Ndoda kutaurawo pamusoro penyaya yeavo vari kuti kwanzi vari kukumbira vachivenga kuti vavabatsire nyaya yekupwanyirwa dzimba kwavo. Ngavasata munhu arotaura nezvake haana pfungwa nevanhu. Haatozizivi kuti kuna vanhu vanobatsirwa, chake chaanongofunga chete ndechehondo zvega zvega. Saka ngavarege kutambisa nguva vachiti varofunga kuti vachivenga vachavabatsira mudambudziko ravo. Hakwanise kuvabatsira baba ivavo. Ndiye munhu asikakwanisi kumbovabatsira kana kahwani iuya. Saka ndinoti aiwa, dai vangorova mwanhu vatsvaga rimwe zano, vatsvaga dzimwe pfungwa. Makadii zvenyu mashamari veStudio 7 apo, vana mukoma Jonga Kandemiri vanotatonoka hwande. Pakadii kwepaWashington DC apo. Ndinozi DC watsomba ndozita rangu.
Makadii kumose muri yeZimbabwe yakuda ndimufundisi mwoyo. Aiwa, ndirangoti Happy Christmas kuvana vose veZimbabwe matimanese nyika tinoti Merry Christmas. Vari muSouth Africa, vari kumalawu, Botswana, Kenya, kumamelodi nemafiasi, Aurivini kupina kupi aiwa tinoti kimwe ne Christmas yakanaka toita mbedi bridge umo aiwa regentri chivenda nditienda vatu vose va bedi bridge vo advocate chibememe sitiri nive ne Christmas yavo dzinyu yavo dzi na vatu vose vatu ya ndome sina hapo vokara murundo brother wanga vo va romano na vatu vose vamwenezi na ngundu triangle masvingo tinotumbe ne Christmas yakanaka marudenga tine zvakanaka mujie zvakanaka nemuri dzenyu kuti vanhu vose vakusiredze kamukwasino uko aiwa nokukwavinzi kwana vamutse kuzaka kasure kwana chekenyere Christmas yakanaka kwachechese sekuru Jabez apo aiwa nevanhu vose vemuchitema checheche pamusika kupina kupi pamukuru painishadhapo tinoti mwari urengeke zvakanaka kumenekesa zvakanaka tichienda uko kuHarare kuna Manyoni kuchegutu kumuri wakadzuka manja yose na mukoma Terence kuti ayo kiso zvakanaka raba manajira kukadoma ne South Africa vana Terence vana Elvis Pezeze na raba George Gova kuti Christmas yakanaka vanhu vose muri kufadzwe negurudzi rakanaka ra 2021 kana vakuenga singati kombore kuti mupinde nemunamati ma 10 days usakangana vana mati vose utanga muso 1 January kusvika muso 10 tibate ma 10 days kuti
Hey, Master Say pa Studio 7. Aya maso JDM Zimbabwe aya. Handioni chaanotibatsira nacho ini chakanyatsotsvikiti because ndo vanofanga kunge vachiprotecta ma human rights. Vanofanga kunge vachikoshesa kuti economy chaichai isadone. But it's very unfortunate kuti vanotrainingwa kufight their own citizens, my fellow citizens avo. Chinova a serious embarrassment yekuti munhu unoenda kunoita training yekuti asacharungwa nemakarwe kuti achafira musango achitrainingwa musango rine shumba rine nzou zvese kuti agozoti abva kusango ikoko uye uzodzvanyirira vanhu kushandiswa kudzvanyirira mafellow citizens ako it's a serious embarrassment yatinayo muZimbabwe iyoyo and izvi zvinorwadzisa chaiko chaiko kuti by the end of their service kana vazopedza 20 years of service vachishanda vazhinji vavo tinenge tava navo kumisha uku nezvipatara zvisina mishonga kune maroads akafa but somebody worked in the government for 20 years akatadza kuuya neidea yekuti dei nyika yedu yatora direction yakadai zvinongofungwa kungofamba vachingoonerego vachingoshamisira shamisira pasina chavanoshamisira nacho iye rodzi inoenda kumusha kwake chai chai inoita kuti asvike kumusha kwake nakuhwa musana zvinobatsirei zvavanotiitira masoja handizvioni inini handioni betsero yavanotiitira isusu masoja
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika mangwana eChristmas muitambe zvakanaka hama dzangu
mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika yeLiberia mukurwisa makoronyera anotengesa zvinodhaka zvinodhaka zvinosanganisira heroin necocaine zviri kutengeswa zvisiri pamutemo kubva kuAsia nekuSouth America zvichiendeswa kuAfrica kunyange hazvo paine humbowo hwekuti zvinokanganisa zvakanyanya utano hwevanhu izvi zviri kukonzerwa nekuti miganhu yeAfrica haina kunyatsogadzirwa zvakanaka zvinopa kuti zvive nyore kupinda nezvinodhaka izvi cocaine yakabatwa yave kuGuinea Bissau nekuCabo Verde mumwedzi yekutanga yegore ra2019 inodarika yakabatwa muAfrica yose kubva muna 2018 kusvika muna 2016 hurumende yeAmerica iri kubatsira mukurwisa kutengeswa kwezvinodhaka nekupa nyika dzemuAfrica zvekushandisa kubata makoronyera aya mavhiki mashoma adarika America yakabatsira vanhu vemuLiberia nezvekushandisa zvinosanganisira hembe dzekupfeka malaptop nezvimwe zvekurwisa makoronyera aya vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvekudzivirirwa kwekutengeswa kwezvinodhaka pamuzinda weAmerica muLiberia kana kuti Acting Director of the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section vaStephen H. Kissick vanoti nyika mbiri idzi dzave nemakore dzichidyidzana vanoti vari kutarisira kuti mushandira pamwe uyu uchaenderera mberi Kenya neGhana ndedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoshanda neAmerica mukurwisa vanotengesa zvinodhaka ava. Mumwe aiwe mukuru bazi rezvekudzivirirwa kwekutengeswa kwezvinodhaka muAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of State for the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Amai Heather Merritt, vanoti America yakazvipira kubatsira Africa kurwisa vanotengesa zvinodhaka ava, uye iri kutarisirawo kushanda nenyika dzakawanda. Vanoti kudyidzana kweAmerica nenyika dzemuAfrica kunoshanda zvakanaka kana pasina makoronyira aya anokanganisawo utongo hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti makoronyira aya akaregererwa achiita madiro aJorgina zvinokonzera kusagadzikana kwenyika, uori nezvimwe zvinozopinza upenyu hwevanhu munjodzi. America inofunga kuti kubatsira Africa dambudziko iri risati rakomba zvinobatsira kumisa nyaya dzeuori nemamwe mabasa erima anoitwa nemakoronyera anotengesa zvinodhaka aya. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLiberia nedzimwe nyika dzemuAfrica pakurwisa makoronyera anotengesa zvinodhaka. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Kanonzvisatsitsi zvikuru denda kanobva kuMarxist Brothers. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafana nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu 330. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti ningudzaro dziri kurohwa nematsotsi paboda. Mutori wenhau ane mukurumbira Foster Dongozi anoshaya. Dongozi zorora hako murugare umwe wedu. Watungamira zvekare sezvo wakagara uchiita upenyu hwako hwese tichitevera nepawafamba napo. Tinokutenda zvikuru zorora murugare. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.